I went yesterday na wazimai wangu kuenda kundo register kuzat district office kishida kundo register kuvota kichivotera pa Mema Primary School. I received the shock of my day. And akaona kuti zvirozvo Mema Primary School ichi appear pa maschedule akaiswa kuzat ku office zvat. Iyo Mema Primary School haina kupetishwa pama computers ezvat. Zvaisina kuketswa pama computers ezvat zvinoreva izvo kuti munhu wese kubva pavhurwa maregistration center epama districts anoda kuvhotera pachikoro paNema Primary School hakwanisi kuregistra chero ari kubhuruwayo chero ari kupi kana kupi muno muZimbabwe kuti andoregistra kuvhotera pachikoro paNema nokuti mukombiuta haina kufidhiwa. Saka I am very worried.
Ko ivo vezeki vari kuti kudii?
Ndakavabvunza ndikabvunza mukuru wacho unoitwa kuti muchengetwa ari kuHarare. Akati this problem cannot be solved overnight. But my worry is that mavhoti acharasika mangani because tinozviziva kuti ichazodzika kuenda kumahot senders mamwe. But hatina assurance yekuti paNema Primary School blitz iyo kuuya and munhu anoda kuregistra ari kwaari he will have been affected already. Umwe wanga asingakwanisi kuzouya kumablitz. Saka I'm very worried.
Tichiona kuti idambudziko rinobata wemapato ose hazvina basa kuti uri weZANU PF uri weMDC uri wechi wesanga achivhotera ipapo paNema Primary School. Vemamwe mapato vari kutionazvo.
Isi zvaku kumbofunza vemamwe mapato because harisi basa redu iroro. Isu tinee chifungidzira kuti chinhu chese chiri political tikaona kuti chiri kuitwa tendered around icho chiri so simple icho neelementary understanding inodiwa apa ipolitics kazi tinobva tangofungira kuti vanenge vaona ground kuti vakasuwa rici kana chiitwa chiri so simple choita sechiri difficult zeki haingamboshaya means dzokuita double check kuti iyi polling station yasiyiwa.